dachokwadi nokuti takatanga kunzwawo kuchinzi chipa taiverenga nhoroondo yenyika Treaty of Versailles ndopakatanga gungano renyika dzese United Nations ndopeyazvarwa saka sekuona kwangu inini chinhu chakanaka kuti pane sangano rinobatanidza nyika dzese kuitira kuti aya anonzi mainternational standards kuda ihondo kuda isarudzo kuda ndezveutano kuda ndezvemachengeterwo enharaunda environment gazo ichizviteedza mitemo inobva kusangano rimwe chete chinhu chakanaka tinofarawo nekuti tine sangano riri munyika rinotarisisa nhoroondo nemafambiro ekugarisana kwakanaka kwenyika
tinoonawo dzimwe nyika diki dziri musangano reunited nations dzichichemawo kuti hadzisi kunyatsobatsirwa nesangano iri zvii zvamungataurawo
chokwadi chekuti chekutanga mukoma kana kune sangano rinobhadharwa mari mamembership fees kana imimi musiri mimi unobhadhara mari yakawanda muchingogara muchingokumbira ndokunga izi renyu inenge riri diki saka tisati tatanga kupopota kuti nyika diki hadzina kumirira hadzimiririrwe musecurity council mavhoti edu hanyatsomirira zvakanaka ngatitarise kuti koisisi tiri kubhiza here mari saka ndozvireri richinge riri diki asi chokwadi ndechekutiwo pane dzimwe nyika dzinewanawo mapepa tinoona kuti nyange united nations ikatora resolution inotarisana negaza province kuisraeri kana kuti jerusalem inonyatsoteererwa nekuti pane nyika hombe vane maveto powers apo dzinoumirirana navo ngapagadziriswe
vamunangagwa vari kutarisirwawo kutaura nemusi wechina kuunga ikoku zvii zvatingatarisira
vachatanga vachiti masanctions ngaabviswe masanctions eunited nations ngeangari mumuzimbabwe aya akarova Ian Smith Murutisha taditisingatauri nezvasaiti takatogadzirisa nyika kudhara saka ndinoziva hangu kuti vanga vachitaura vachataura nezvamasanctions